Gojongo, Tajiriga,
Gojongo,
Murumba,
Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Murumba, Mur